A very good evening, Zimbabwe. This is Live Talk. We're coming to you live from the Voice of America in Washington this Monday, February the 3rd, 2020. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Tungameli Nkomo.
And tonight we are talking about corruption following the implication of President Emmerson Mnangagwa's top advisor in unscrupulous activities by ZANU-PF youth this afternoon.
If you want to contribute, you can send us a message on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly on 001-202-619-2077.
We are also live streaming on all our Facebook platforms, so you can join us at VOA Ndebele, VOA Shona, and VOA Studio 7. And also, we are live on our website. So please log in at www.voashona.com and www.voandebele.com, as well as www.voazimbabwe.com.
ZANU-PF youth leaders Louis Matutu and Godfrey Tsenengamo today accused President Emmerson Mnangagwa's top advisor Kudakwashe Tagwirei of peddling corrupt activities that are destroying Zimbabwe's economy. The two talk journalists in Harare that Mr. Tagwirei, the chief executive of Sakunda Holdings, is involved in illegal foreign currency exchange, among other unscrupulous activities.
Matutu and Tsenengamo also accused Tafadzwa Musarara of the Grain Millers Association, as well as Bill Rottenbach, owner of Green Fuel Company, which is involved in blending gasoline in Zimbabwe. The two said law enforcement agencies and the judiciary were not doing enough to fight corruption. They called on President Emmerson Mnangagwa to do more to stem graft.
Yebo kunjalo mave litshona njani emakhaya siyadibana lamhlanje ngomvulo mhla zintathu kunhlolanja 2020 uhlelo luhlelo Live Talk njalo esikhuluma ngakho lamhlanje eludaba olukhulunywa ngabasakhulayo bezanu PF abathi kulezikhohlakali ezinengi ezilobudlelwano lebandla elibusayo ezidiliza umnotho weZimbabwe. Abasakhulayo laba abathe bakhuluma bezimele lanxa beyinkokheli yeZANU-PF ngomnumzana Louis Matutu kanye loGodfrey Tsenengamo babize umhlangano lentathelo ezindaba lamhlanje. Lapho abaveze khona ukuthi umnumzana Kudakwashe Tagwirei ongomunye wabacebisi bakamongameli Emmerson Mnangagwa bathi ngumuntu okukhohlakeleyo kakhulu oyenza imisebenzi engaqondanga ebulala umnotho. Bathi nguye ophatheke kakhulu emsebenzini yokuntshintsha imali emkambo wensitha esingathi yi-black market. Abaningi lizakhumbula ukubana umnumzana Sakunda ngumkhokheli wenkampani yeSakunda Holdings eyiyo eletha amafutha ezimota elizweni. Ngaphandle kuka Tagwirei ababili laba bathi kulomnumzana Tafadzwa Musarara owenhlanganiso yeGrain Millers Association eyiyo eletha umumbu elizweni. Kanye lomnumzana Bill Rottenberg ongumnikazi wenkampani yamafutha ezimota njalo Green Fuel eyiyo ehlanganisa amafutha ezimota le-ethanol ukuze abe ngamafutha apheleleyo ngoba kungumthetho kuyadingakala ukuthi amafutha ahlanganiswe le-ethanol eZimbabwe. Ngokunjalo abasakhulayo laba bathi abathathu laba yizwe ingqungquthela ezibulala umnotho welizwe kanti njalo bathi uhulumende akenzi okwaneleyo ukulwisana lenkohlakalo i-corruption Vatukata lwe judiciary ababona ngezomthetho labeze mithethwandaba ngaba uphathi kuhle umsebenzi. Ngokunjalo bathi uZulu weZimbabwe kumele abambane kungakhathalekile ukuthi abantu ngabaliphi ibandla. Kungaba ngowezanu MDC, Mavambo, MDCT, ababili laba bathi uZulu kumele abambane alwise inkohlakalo ngoba iphambanisa impumelelo yomuntu wonke eZimbabwe. Yilo udaba esingalo lamhlanje mafi.
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai nemufaro nhasi tiri kutarisa isu nyaya yehuori. Taona vechidiki veZANU-PF kunyangwe zvavo vanga vari kutaura kuti vanga vakazvimirira vanga vasiri kutaura vakamirira ZANU-PF vanoitwa ivo Louis Matutu naGodfrey Senengamo vachitaura ivo kuvatori venhau kuti havasi kufara nehuori huri kuitika munyika. Vanga vari kuti ivo vanhu vakadai savakuda kwasheta gwirei vari kuita huori vari kuenda kumabhanga vachitora mari zhinji vachiisa pamusika mutema. Vataura zvakare vatafadzwa musarara vanova ivo vekuGrain Millers Association vachiti vanga vasiri kufara zvakare nemafambisirwo ari kuitwa nyaya yehupfu. Vachiti hupfu huri kuwanikwa pamusika mutema asi zviri kutaurwa neGrain Millers Association hazvisi kuenderana nezviri kuitika munyika. Vakataura zvakare kuti havasi kufara nekubatwa kuri kuitwa nyaya dzemafuta navaBill Rottenberg wavanga vari kuti ivo vaBill Rottenberg ndo vega vane resiness rekuti vawanikwe ivo vachisanganisa mafuta neethanol. Vanga vari kuti izvi huori. Saka vanga vari kuchema chema vachiti dai mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vawanikwa ivo vachitaurirana kana kuti vachiti nyaya iyi ionekwe kuti ingagadziriswe sei. Regai timbonzwa zvataurwa nevechidiki ava pamusangano wanhasi.
Gani mbotaura pamusoro pemunhu ekudata grey momuziva nishuviro yangu kuti ndinyatsokuhwisisa kuti chinoita kuti ave iye uno supply fuel tikaenda kukomanda agriculture ndiye wakamboda kuongorogwa akadzvenga dzvenga hapana paasiri including the money that is in the streets it is coming from him. Well, we are waiting for him to dispute that because we also do these things after doing a lot of research. How does an individual go to my banks to withdraw monies? My amounts are not speaking 500,000 cash.
Tine chimwe chiri kutishungurudza zvakare chemurume unonzi Billy Rottenberg ane monopoly ameno zveethanol nekublenda. Why him alone? Zvemandatory blending zvekuti munhu wese vanhu vese vari kuzviziva kuti no zviri kuitwa izvi asi supposed kuitwa but vanhu tiri kunyarara. Why is Billy enjoying that monopoly muno and achidhurisira nyika?
There's the second person called Tafadzwa Musarara. Vanoita nezvehupfu variko kuimbota chibage variko kuchigaya variko kutengesa hupfu wacho. But there comes the problem. Hupfu wakazara black market more than where they are supposed to be. And even in as much as government is subsidizing price of hupfu, but hauchaonekwe and people are queuing for millimeter, then you tend to wonder what exactly is taking place.
Apo tiri kunzwa isu vechidiki veZANU-PF vanga vari kutaura apo vachitaura ivo zviri pamwoyo pavo vachiti hazvisi kuvafadza zviri kuitika. Asi tiri kunzwa kuti tina vatafadzwa mugwadi veZANU-PF. Regai timboenda kwavari tinzwe kuti
maybe we also have Daniel Mologele. Maybe we have to start off with Mr. Mologele because he won't be on the show for long. He wants to go.
You can
so
go ahead.
Let's go to him, then we'll go to the second guest. Mr. Daniel Mologele is the MP for Wange Central and he's an MDC member. Mr. Mologele, good evening and welcome. Mr. Mologele.
Good evening, everyone.
Siyabonga ukuba lawe kuhlelo. Ubazwile abasakhula beZANU-PF lapha baqamba ingqungquthela ezintathu. Bathi izo ingqungquthela ezigijimisa inkohlakalo kakhulu, i-corruption, ukuda kwasheta gwirei, utafadzwa musarara lo Bill Rottenberg. Ungathini ngalolu daba?
Ngiyabonga mtungameli. Mina enguzileyo yilokhu abangakutshongo, yikho enza ukuthi abalaleli bakulalele sisi ukuthini ma bona abatsha beZANU-PF bekhomba iminwe emithathu emibili leyi bayitshiyelo bani. So ngicabangela ukuthi omunye omunye omele ukukhonjwe ku-Emerson Mnangagwa ukuthi yena njengomongameli wesizwe wakhuluma ukuthi yena uzoqeda inkohlakalo eZimbabwe kodwa konke lokho kwenzakala phambi kwakhe kuthi uthi yena usehlulekile njengomongameli wesizwe. Omunye umuntu ukhomba umsekelo wakhe uGeneral Chiwenga ukuthi yena wenzani ngalokho ngoba uthole ukukhuluma esithi yena uzancedisa usenzani. But kuyakhanya ukuthi bonke abakhokheli laba sebehlulekile ukuthi kuthini ubukhohlakalo lobo esiwubonayo yiba bamele babamukele ukuthi sebehlulekile ukukhokhela ilizwe. Ngakho-ke bona bamele bavume ukuthi bayehlulekile bahlale phansi. So ngezinye indlela ama-youth akade kutshiwo ukuthini ubaba uMnangagwa nobaba uChiwenga sebehlulekile ukulwisana nenkohlakalo ngoba yibo abanikezwa umlando lowo.
Ayisikho kwakuqala ukuthi uTagwirei akhonjwe ngabasakhulayo beZANU-P F bemetesa umlando wenkohlakalo kodwa akulalutho osoluke lwenzeka kuye kazange abotshwe kwathiwa ama-accounts akhe avaliwe dukuduku kwathiwa asevuliwe njalo kukhona obona mhlawumbe kuguquka after isehlakalo sanamuhla yini?
Akunanguquko eyenzakala ngoba kuyakhanya ukuthi uTagwirei bona bavikelwa abakhokheli bakhona ngakho-ke amandla abo aveli emthethweni aveli ebantwini amandla abo avela kibo uMnangagwa naboChiwenga. So ama-youth laba bayazama ukwenza lokho abakwanisa ukwenza kodwa iqiniso yikuthini uTagwirei bavikelwe inkokheli zelizwe ngakho-ke akulalutho luyayenzalo lumangalisayo ngoba abanye abantu sebebotshiwe kulabanye sebebotshiwe kodwa kuyakhanya ukuthi laba uTagwirei abasoze babotshwe ngoba balesisekelo sabakhokheli belizwe. Yikho mina ngisithi yena uMnangagwa ngiyomela ethise icala lokukhokhela abantu abakhohlakeleyo ngakho-ke yena kayekele uba ngumongameli wesizwe sibe lo mongameli ongakwamukeliyo ukuthi kube nenkohlakalo enjalo. So ama-youth ba-right but asibo kodwa labo abakhohlakeleyo baningi iZANU-P F yonke igcwele ukukhohlakala ngakho-ke ikwehluleka kwakhe yena uMnangagwa kahlale phansi.
Vamolokela titeiwo maonero enyu nezvataona zvichiitika nhasi apo taona vechidiki veZANU-P F vachitaura ivo pamusoro pehuri.
Zvandaona nhasi ndezvokuti vechidiki vari kutoshoropodza vanhu vatatu but chokwadi ndechekuti kune vatungamiri venyika ndo vanofanira kuitira kuti kusaite uori panyika saka ivo vaMnangagwa ndo vanofanira kupomera mhosi wekuregerera vanhu vachiita uori panyika vasingaiti chinhu. Sapresident ndo vanofanira kutoita kuti vagare pasi varege kuita president naana Chiwenga vacho vana vice president ndo vari kuregerera uori iwoyo because vana rusigiro rwana president nana vice president. Saka mayouth dzavangachitaura nhasi ndedzokuti imimi vana muNangagwa nana Chiwenga ndimi muregerava vanhu vari vachiita uri saka muri kutokonerwa basa saka siyai basa iroro. Saka ndozvavaifanira kutaura mayouth nhasi kuti aiwa makonerwa basa vaMnangagwa makonerwa basa vaChiwenga because muriregerava vanhu vachiita uri pamberi penyu.
Mungaone pane chichaitwa here mushure mezvataona zvichiitika nhasi?
Hapana nyaya hapa, hapana, because Zimbabwe Anti-Corruption Commission iripo, irutozona zese, hapana zvairi kuita. Iye president wacho muNangagwa na vice president wake Chiwenga wari kuzona hapana zvari kuita. Saka mayouth vanenge vachingotaura, but chokwadi ndechekuti chii, ava vanhu vari kutsigirwa nevatungamiri venyika, saka uori uyu ndeve vatungamiri venyika. Saka maZimbabwe havafaniri kutoti mangwana something chichaitika, hapana chichaitika because vanhu vezano vese varotoba vese impavha dzega dzega.
Aiwa, mombobata makadaro. Vatafadzwa Mugwadi, makadi henyu tikuchingamidzei pachirongwa.
Mfaro makadiwo.
Aiwa, tiri kwadi. Atipewo pfungwa dzenyu nezvataona zvichiitwa nevakomana vechidiki vemubato renyu.
Inozibata murefu bata mupfupi.
Ndinda kupuwa mukana wekutaura here?
Ehe, taura henyu.
Zvakanaka. Chandingangoda kungotaura chete ndechekuti zvinhu zvinofadza kuona vechidiki vachibatana kuti no ngativisaina uye uori nekuti mataurire avo vanga vachiita vamatuti nevatsenengamo vataurayo vakati nyaya yeuori iri kuputsa nyika, nyaya yeuori iri kukanganisa zvinhu zvakawanda uyezve nyaya yeuori inokanganisa chero musangano wacho chaiwo chaiwo uri kutonga especially kana mune vamwewo vakuru vanenge vachinzi varimo munhau dzeuori saka mashoko ava akanaka chaizvo nekuti vatenda nekuratidza ushingi mupakutaura nyaya dzakaita seidzodzo. Vamwewo vanongotaura vachisiririra asi ivo vakwanisa kutaura semaonero avo, ende inini ndinotikovari kana maonero avo ariwo maonero echokwadi, uyezve vaine evidence yezvavanga vachitaura, uye zvakare mashoko avo achizadzikiswa kuda netsvakurudzo yakafanana yakaita sekutaura kwavo, mashoko anenge akanaka nekuti hazvidi kuti vechidiki vanyarare kana nhau dzechiuori zvichiitika musangano.
Zvamira zvakadai, chiiti chaitwa nebato renyu? Taona vachikumbira ivo vachiti mutungamiri wenyika vamunangagwa vanofanira kuongorora, asi tanzwa zvakare vebato reMDC vari kuti aiwa vadika vanga vachifanira kutotaura kuti vamunangagwa ngavasiye basa nekuti hori huri kuitika variwo vari kutonga pari zvino.
Chakangonakira jekerere remunyika medu ndeyekuti veMDC vechidiki veMDC kana vaine mashoko avanenge vachida kutaura vagara vanongopiwa mukana iyoyi nguva dzose vachitaura zvakashata nezvakanaka, zveiumbwa mupengo nezvinodakadza zvose zvakasiyana siyana, kupenga kana kudii vanongopiwa mukana iwoyo. Saka kana vaine pfungwa dzavo dzavaroda kuisawo panyaya idzi ngavangoisawo. Munyika medu mune jekerere, mune freedom yekutaura zvaunoda, vanokwanisa zvavo kungotaura. But tichizvive vachizviita vachidza kuti vari kutaura zvechokwadi, asi zvekare zvinongotarisa kuti havari bato rine ushingi hwekuda kurwisawo uori, nekuti uori vanga vachitaurwa nevakomanawo hauwanikwe mubato rezanupf chete, hauwanikwe muhurumende chete, hwakazarawo nekutekeshera mumakanzuru. Ndozvava muri kuona chaiko chaiko kuno kuti makanzuru ane mbiri yekuzvipa mari, mameya makanzelas achizvipa mari vachidi vachipanana mazimari chaiko, asi vanhu vachitambura muno munanhasi munoziva ini kuti Harare yaane makore manga ndisina mvura, vazvigari vose munomuHarare havamwe mvura dzinobva pamatepa avo, vanochera mvura kuzvibhorani kana kumigodhi nekuda kuti mvura dzinobudiswa nekanzuru hadzimwiki, asi hapana ari kumboita shinga kuti vanotenga mishonga vari kungodya mari. Zvakare uori huri kuwo futi kumasangano akazvimirira oga kumativi society, kwatinozva kuti kunouya maus dollars achibva kunyika dzakasiyana siyana, mari iyoyo ichiiswawo futi pastriti vachibhena kuti vaite zvibatwa zvavo zvavanenge vaida kuita munomu. Saka uori wakatekeshera kwese kwese. Kana MDC vachida kutuka uori ingadai vatogara vazviitawo, kana voda havo kuzozviita mangwana kana rimwe zuva, zvongodati ava vakutedzerawo vechidiki vezanup f. But pamusoro penyaya iyoyo yavataura vatenenga muna vamapisi, I think iyo hapo ndakukwanisa kungovabudira pachena tiri pakudzisasa kwedu tawirirana kuona maonerano akasiyana panhawahwo yavo yavazongotaura chete kuti zvirango zveupfumi hazizvo zviri kukonzeresa dambudziko riri muno munyika, kana kuti dambudziko raziri kukonzera ishoma pane riri kukonzerwa nehori. Ipapo ndo patangotadza zvedu kunzwanana, asi tatadza kunzwanana semacommunity collector kuti kuda vangotaura zvavo nekuda kwokuti vanhu vanga vakatsamwa nenhau yehori, nekuti nhau yehori inotsamwisa munhu wese, vazhinji vese vanhu vari kutamburawo inhau dzeri zvirango zveupfumi izvo zvemavictims, zvirango zveupfumi mavictims ecorruption uori. Saka zvinhu zviri zviviri zvinofanira kutuka panguva imwe chete, tisinganati dziri chimwe kana kuti tichiratidza sekuti corruption iri wese kudarika masanctions, because masanctions akonzeresawo kutambura kwavanhu vakawanda muno muzimbabwe. Makambani dzakaita sana Zisco Steel akasvika pakuvhara, vana havana mabasa. Makambani dzakaita sana Agribank asi kukwanisa kana kupa varimi zvekushandisa nekuda kwekuti makambani aya anga ari pamasanctions. Zvakare maindustrial development cooperative zvese zvizhinji zvekuikaone zvirango zvokuru munoziva. Saka datingoti ngatitii kana tichiona nyaya iyi, ngatiionei tiine masober mind tiongorora zvese kuti aiwa nhau yehuori hakuna munhu akakwana wezera rangu angasekerera nhau yehuori, because inhau inorwadza, inhau inoshungurudza, inhau inoita kuti maopportunities kana kuti mikana kune vechidiki inge iri mishoma ichiwandira kumusoro setsvimbo. Saka izvozvo ndo zvinhu zvandangofarira zvekuti vakwanisa havo kuita uchinge vachitaura nyaya iyi, asi nyaya iyoyo ndakafanira kubatwa zvine masanctions neuori. Zvakare munoziva kuti masanctions kana kuti zvirango zveupfumizi ndo zvakonzera kuti munyika muve nemashortages akaita seiwa yakaita sana fuel, akaita semari munyika kuti ishaye simba, kana yashaya simba vashomashoma vanenge vachikwanisa kuwana mafuta iwayo, kana kuti vanenge vachikwanisa kuwana zvinhu zviri kunetsa vobva vachiita mamonopolisi kana arbitrage muchirungu.
Chimbobatai makadaro, chimbokubatai muromo. Ehe, chimbokubatai muromo ipapo nekuti tine vateereri uyezve vamolokela vari kuda kuenda, asi regai titore vateereri nekurumbidza toenda kuna vamolokela. Halo kola.
Halo.
Ehe, tutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura na vaGeorge kuMhondoro.
Taurai henyu, kwakadii kuMhondoro?
Ewa kuMhondoro kuri nani, zuva chete ndoratibayawo denga rarambira mvura yaro.
Ehe, taurai tinzwi.
Takatarisa nyaya dziri kuitika idzi, ana Tagwire ava haasiye Tagwire imwe munoti chinomupa simba iroro chii? Ane vakuru anenge achiudzwa kuzvitora iwewe tiite mari, vari kuitisana mari vanhava. Tindane nere zvinhu zvakawanda zvedu zvekuti zvaro kazodai kune zvirango ndovakuru vakuru vari kuita unhu wese uku idzo mari dzedzo dzedzo dzatinotora kana dzatinotumirwa kubva kune dzimwe nyika dzichiuya maisaiwayaya vari kuvatora vane nzira yavari kuvatora nayo iyoyo yekungotumira matangi kumastriti vachiitora mari iyoyo muga anotambira zvenyu mari dzenyu idzo dzasi hadzina basa nekuti unotouya uchiitenga uchitenga mari iyoyo iyo kuti uiwane kubhengi chaiko hakuna mari idzodzo dziri kumastriti saka vanhu ivava kubatwa kwavo chaiko hakuna havasi vakabatwa vanoziva nevakuru ndovari kutovatuma futi saka zvinekuti tagwirei avavazi tagwirei hasi ari kushandiswa haasati ari kubhuba
aiwa tinokutendai regei titore vamwe nekuti nhasi pano pari kupisa muve nezuva rakanaka
tinotenda besilwa mlaleli wesibili kodwa ucingo lwakhe soluqumile lapha size kuwe mnumzana Malokele siyazi ukuthi usufuna ukuhamba abasakhulayo bezanu PF laba bathi njalo bazavumba inhlanganiso ezaletha uzulu wonke ndawonye kungakhathalekile ukuthi ungwaliphi ibandla abantu belwisane lenkohlakalo singabona njenge-MDC liphatheka lani entweni njalo
ngiyaxolisa kubalaleli ukuthi thina njenge-MDC asikwanisi ukusekela into zamanyala esikwaziyo ukuthi lapha eZimbabwe sinabantu abathi bona bangurhulumente isisekelo sombuso siyakuveza obala ukuthi ibamele bakhokhele ukulwisana lenkohlakalo kumele kube lobukhokheli obuvela kibo omongameli nabasekeli babo kumele kube lobukhokheli obuvela kubo Zimbabwe Anti-Corruption Commission lamadale oZimbabwe Republic Police thina njengabantu abathembele isisekelo sombuso seZimbabwe sithi kabayenze umsebenzi wabo ngoba lokhu esikubonayo ukuthi bona ezano bayalwa phakathi kwabo bodwa so sebefuna thina singene ezimpini zabo esingathi ngesilungu ngama-factional battles up thina akumelanga sikungenele lokhu ngoba eyomndeni kayingene so thina sithi njenge-MDC ngamadlwane ayenziwa yintsha ezanu PF ngoba izanu PF yonke ikhohlakele yiyo phele nguhulumente ngibazile bekhuluma beqamba amanga besithi hey akula manzi eHarare but sonke sawazi ukuthi amanzi kuthini ayenziwe ahlanzwa amanzi kumele kube lama-chemicals ama-chemicals akhona i-city of Harare mayifuna ukuwathenga imele hambe e-treasury khabe imele hambe e-reserve bank ukuthi kuthenga umuthi lo wokuhlambulula amanzi so bona bathi amanzi awakho khona kuyindaba yokuthi akula even i-foreign currency yakhona but bona Walter Gray abazulu babo babahambayo besiya withdraw ngama-half a million dollars anytime befuna so thina esikutshoyo ukuthi niyena uhulumende nguyo seyehlulekile izanu PF isiyehlulekile ngakho ke thina suze saphatheka ngamandlwane ezanu PF sithi hayi mna ngingakwazi ukwehlule thiwe ngingasi ukwehlule shiyanani le nto le yaso yena thina sithi hayi i-MDC yona ingaba nguhulumende izathi make sure ukuthi notagwireyi labangani bakhe bahle bathathele konke lokho abanakho ngoba kathesi nje badla bodwa amaZimbabwe edubeka bavikelwa yibo futhi omnanga kwabakhona labochenga yikho beganga kanje so yibo abasebenzela omnanga kwabochenga yibo abakwanisa ukuzuza imali e-reserve bank e-treasury osithi of Harare besethule ukuzuza imali ukuthi bahlambulule amanzi so sithina njenge-MDC sithi asoze sayingenela indaba yomdeno bonke bayehlulekile kabahambi
siyabonga mnumzana Molokele asipa chidimbu masho kwenyu ekupedzisira
rege ndivabvunze pane zvataurwa navamugwadi vati uori uriko kumabato akaita senyu emdc nemamwe makambani avanga vari kutaura munyika munowonzwa sei nezvavari kutaura izvi
tataura kuti kune hurumende pano pazimbabwe kune mapurisa kune Zimbabwe Anti-Corruption Commission ngavaende kuma city council ese kuma municipality ese kana vakawana uori neumbavha vasunge vanhu vacho ndoo basa ravo sevumbiro remutemo rechitaura haikona kungosora vachingotaura maradio station nemanewspaper kuti kune vanhu vari corrupt isusu seMDC tiri kuti kana varipo vanhu vacho vari corrupt ngava vasungezve saka ZANU-PF ngairege kungotaura ngaiite they must act against corruption they must stop shouting ngavarege kungotaura kutaura. Since 1980 vanhu veZimbabwe vanoziva kuti ndiani munhu ari corrupt. MGT yakatovumbwa because of corruption yeZANU-PF. Saka kana tafutaura nyaya dzecorruption, iZANU-PF yakatotanga corruption yacho. Hapana MGT iri corrupt. ZANU-PF is the most corrupt organization in this country. Every Zimbabwe knows that. Saka toti ZANU-PF siyai kutaura nhema kuti MGT iri corrupt. Ndimi makauraya nyika. Vai pachigaro. Siyai MGT itonge. Tinovasunga vese vana Tagure ava. Tikatopiwa hurumende nhasi totovasunga nhasi. Hatinyengereri mbabha isusu seMGT.
Unfortunately, Mr. Mologele has to go, but siyabonga kakhulu Mnumzana Mologele ngokuba lathi kuhlelo.
Siyabonga lani ngokusamukela. Manje lisijele lethu sesigijimela omnye umhlangano oqala ngo-8.
Siyabonga kakhulu. Siyabonga, siyabonga. Mr. Daniel Mologele is the Member of Parliament for Wange Central. And ngoebandla le MDC sithathe umlaleli ecingweni uNkomo. Kunjani Nkomo?
Yaphila Nkosi.
Ye, usixhumu ngapi kwendawo?
Ngise South Africa in the northwest, eRustenburg.
Aha, uyizwile indaba esiphezukwayo lamhlanje.
Ngilalele mtakababa, ukubaleka ekhaya sibalekela i-corruption eyenzakala kuZANU-PF. So umnangangwa lo osesikhundleni okwamanje ungene esikhundleni nge-corruption, angeze akwanise ukubamba amanye amaswela, yena lilisela elintshontshe ama-election ka-2018.
Kodwa singathi inkohlakalo yenziwa izano kuphela yini? Abakho ku private sector kumbe mhlawumbe la ku opposition abangatholakala be corrupt lapho.
Okwamanje since 1980 bethatha umbuso weZANU-PF akula linye ibandla eselike lathola ukuphatha amandla esingaligcona sithi hayi lele linje line corruption lapho angaqamba amanga sike intonga.
Kona ngapha eMzansi njani corruption yona? Siyazi ubaba uZuma uthwele nzima lapha ngendaba ze-corruption.
Ye, uthwele nzima kodwa ngenxa yokuthi ule mali akabotshwa ngithi. Uthwele nzima bamhambisa amakhoti bentshintshe beyenzeni benzeni kodwa akabotshwa ngenxa yokuthi ule mali. Umthetho kutho ukuthi vele wona walungiselwa abantu abangela mali njengathi. Laba abantshontshayo abanemali zabo kuyaphonga ukubhulwa nje kuyafanana ko.
Hayi, siyabonga Nkomo ungena kuhlelo.
Hayi, ngiyajabula lami ukukuthinta namhlanje Nkomo. Ngiqiniselani ngiphuma ekhaya eKanyandavu.
Kungaphi eKanyandavu?
Elupane kanye Nkomo.
Hayi, emaphaneni.
Ye, emaphaneni nje. Ngiyabonga Nkomo.
Hayi, siyabonga mfowethu ngokungena kuhlelo. Maviyanzi nemtereri trikuno ku South Africa takati za uori ku Zimbabwe nenyaya yekuti vamunangagwa kuva pachigaro hanzi vakapinda ne corruption and still on that issue we must say we have some breaking news from Malawi.
Very interesting news in Tunga.
Yeah, where the presidential elections were being disputed after kuvota kwavakaita last year. Saka the constitutional court in Malawi has just annulled the result. Sebe umthethwandaba we constitutional court usethule isinqumo lamhlanje kubana impumela yokhetho lweMalawi lapho kwawina khona umnumzana Peter Mutharika. He was re-elected, but hayi inkantolo ithi hayi ukhetho lolo kaluqhutshwanga ngemfanelo, ngokunjalo ama results kumele avekwe eceleni luqhutshwe kakutsha. Siza abanengi siza khumbula ukubana kuke kwaba lodaba olufanayo eZimbabwe lapho babuchamisa abephikisa khona impumela. Kwayiwa emthethwandaba i-constitutional court yathi hayi ubaba Mnangagwa unqobe ngokuqondileyo ngakho kumele aqhubeke. Saka very interesting development there, Maf.
Tiri kutaura pano breaking news nawo dzatichangobva kutambira pari zvino ndedzekuti my elections kana kuti sarudzo dzemuMalawi idzo dzakange dziri kupikiswa nhasi zvaziviswa nedare reconstitutional court kuti pachaitwa sarudzo itsva nekuti varipo vamutarika ndo varipo handipari zvino vari kunzi ivo havana kufambisa sarudzo zvakanaka saka pachaitwa ipo sarudzo dzitsva. Tiri kuona muZimbabwe ndonyaya iri kunyanyonetsa umo MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vari kutiwo muZimbabwe zvinhu hazvina kufambiswa zvakanaka saka tikaona zvakare dzichienda kumadare nezvimwe zvakadaro asi muMalawi vazviita saka ndo zvimwe zvatichangobva kutambira pari zvino asi kune avo vari kupinda muchirongwa nhasi tiri kutarisa isu nyaya yehuori iri kunzi iyo iri kukanganisa upfumi hwenyika taona vechidiki vezano PF kunyange vanga vari kuti zvavo vanga vakazvimirira vari kutaura zviri papfungwa pavo vachitaura ivo kuti pane varume vatatu vavadoma vavati havasi kufara nezviri kuitika vakuda kwashita Gwirei vatafadzwa Musarara navaBill Rotenberg vachiti varume vatatu ava vari kuita zveuori saka ndo zvimwe zvatiri kukurukura ipo pano kana muchida kupinda muchirongwa munoziva zvekuita nyorai nhamba dzenyu tiri kuona panapa pana Senator Lillian Teamvios vanyora vari kuda kuti tivafonere regai tichaedza kukufonerai. Angela Magari vari kuti hello sister Mavi, I'm watching you, I'm here in Cape Town. Aiwa tinokuchingamidzai uyezve kune avo vese vari pano palive yedu tichange tiri kuedza kukubatai kuitira kuti mupindo muchitaura pfungwa dzenyu. Ntunga
asiye kumalawi, I didn't see it coming. I'm honestly surprised.
I know. I mean, you know, that means that, you know, the law system, the judiciary is not compromised.
Indeed.
Really, because it's very rare in Africa to have a government which is told, no, you are illegal, you need to have fresh elections and for them to be ordered. Because we saw they took a very long time
indeed,
to come
indeed
up with this decision, Antunga.
Indeed. Aba Sandas Kumas in Msagazo Studio 7. Now, njalo sikuhlelo lwe-Live Talk udaba esingalo lamhlanje ngolwenkohlakalo sebonile abasakhulayo bezanu PF lamhlanje begcona umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana kulakwasheta Gwirei bathi nguye ingqungquthela yenkohlakalo ebulala umnotho welizwe abanye njalo bathi ngutafadzwa Msarara owe-Grain Millers Association kanye lomnumzana Bill Rotenberg owenkampani ye-Green Fuel. Abathathu laba sizamile ukukhulumisana labo ukuxhumana labo kodwa usehlulekile. Sibone imbiko elisithumela yona kuFacebook lapha ekhasini le-VOA Indebele kulo Mluleki Mlisa uthi wena this guys are point salute them ngazi ukuthi uthini lapho umlaleli. Msunduzwa Ndlovu uthi wena mfuka nkomo linjani lapho emsakazweni lo sisi. Hayi siyaphila Ndlovu enkulu mavazi tineba terere.
Hey, hello caller.
Hello.
Hey, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura na Edson Chumba ari kuJohannesburg, South Africa.
Taura henyu vaShumba.
Inini ndiri kutaura nenyaya yavari kutaura yecorruption yekuti iyozvo vari kutaura kuti pane vanhu vatatu. Ndiri kutaura kuti vanhu vatatu ndo vakauraya nyika here? Nokuti vaifanira kutitaurira kuti vatange kubva kuna Munangagwa najaji weConcord vachidzika navo vose votitaurira nezvekuti haiwa ivava varume ava ndo vauraya nyika vari kuita corruption. Kana vachititaura kuti varume ava vatatu vauraya nyika ndo vava kusimudzira mutoro nenyaya yekuti vane ruvengo rwavo rwavanayo pavari vasingatauri nenyaya iripo yekuti kubva kana vava vataura vachiti Munangagwa nachief justice vose vachivajoji vachidzoka nezvigaro zvavo taikona kuvanzisa endi taikwanisa kuvajoina muhondo yavo asi nenyaya yekuti vataura nenyaya yekuti vatoto hatigoni kutaura chiti vari kutaura nezvekorapshen havasati vataura nezvavo.
Aiwa tinotenda muve nezuva
rakanaka. Havasati vataura nezvavo kana uda kutaura nezvavo Munangagwa nekuti vauraya nyika ndo vapedza nyika yese nyika ii yezimbabwe yaurawa nekorapshen asi vacho vari kuita korapshen havasiri kubata vanogobata kuti paita rengo.
Ai what? No tender.
Corruption like our digital. That is not that big of Malawi.
Regate to whatever I'm in, that is the Yasena Sons. We cover Shumba. Thank you so much. We're hearing the Ntunga from Washumba. He's saying, although the youth might have done a good thing, he believes that they should have started from the top, from the Constitutional Court, from the current president going down,
indeed,
and not just identifying these three. But he says he's very, very happy with the situation in Malawi, saying that shows democracy. Where someone else is asking here on VOA, Shona Josh Mad, Malawi, and Ziko, Iowa, Koma Josh, Jaitika Malawi, and there's a good Dari, Remore Constitutional Court, Rataura Iro, Kuti, Pachavi, Nesaruzu, Icha, Vava, Vasendeka Paparu TV, Mutongo, Ripo Pari, Iezino, Vachitpaitwe, Saruzo, Zicha.
Timbo Bunza as we have a new guest, but Timbo Bunza Mugwadi Hanziva
Narendo Funga Tisuta Shakanaka Regatende. Hello, my team viewers.
Makadi iko.
Aiwatiri wadi, tinofara mapinda mchirongwa, taurai enyu kutindimani kuti vamwe vasinga kuzireva vava kuzira itopinda edu nenyaya.
I was not saying that Zitarangundon, the Senator Lillian Kingias, the Senator Way Midlands, in the Kikarako Shishavane, Makadiko Vateri.
Senator and the Senator Makami Revo Baturi MDC, Yava Nelson Chamisa. Mamukuns wash it without Waipopano. Munona says it one age, Dikiwez, and OPF Avanas.
Kiniko Nakwanda Ita. Rechidu kwa wabatumwa lewa kuruvavo mbona kunge pane kukona na kona na kuriko taka watumwa lewa kuruvavo kungo pawo ni mwo kubatatuwa lepipane mkuru mkuru anofila kuchipamwe avanya toterewa but problem iriko ye kutu corruption ye urumenge iriko yu yakatanga kare from Willow Gate and yaone munhu achisungwa vanhu ava vagarisa muhurumende zvokutoti vanoba zvemhando yepamusoro chaizvo and vose hapana anokwanisa kuti uyu imbavha kana kuti uyu vose imbavha that is why the country is down to its knees nah. Nokuti vose imbavha asukaona votaurana kudai vanenge vatokona navo pachavo mumwe wosuna kuti nhinga hasikundisapota uri kusapota nhingi ndopaunoona manje mayuti aya otumwa kutaura izvozvo otherwise aiwa hapana hapana kana chinogadzirikapa vanhu ava vanofanwa kubvuma kuti veduwe 40 years down the line corruption tainyanya taaccumulata tatora because tikutaura kama vanhu vanodisapisa mabillions of dollars mabillionaires chiwali nhingirikiri vana vezimbabwe vachinonga svosve nemuromo saka vanhu ava mari yose yavanobaii handizivi kuti haikwani here haivakwaniri here because vane zvose mahelikopta nezvino nezvino saka isu ezimbabwe zitisu tiri kuchera and then wozotiitira izvi kuda kutotiitira zvinenge zvimasiri muhollywood kuti kwai ndoda kuita statement vanhu votoswera tita hanyaino zvikataurwa ko statement yavakambotaura yavakanyakomaina vakati mbesu vakati nhingi vakati vanhu ivavo vakaenda kupi vakasungwa here vanhu ivavo nokuti zvakamboitika kaizvi nhasi vazoedza vamwe vatatu ko vava vakatanga handiti vavakataura list yavakabudisa iya chii chakaitika ndiwo dambudziko rinoita kuti vanhu vehurumende ava yezanupf varambe vachiita nokuti as long as kupa kwako necorruption kunoshandiswa kuti urambe uri loyal kune mukuru anditi because mukuru anenge akuti ukasangova loyal kwandisi mujere anditi saka ukachwa loyal chirapo dekava okay havana basa kuti nyika yakugamba havana basa nazvo havana basa kuti izvozvi ndiri munga muzvifanane taundi yose haina kana upfu vanhu havaupfu zvavo anditi hakuna aetu ko ina mesenet asingakoreta upfu kune zvo mukana webasa ndiandiitira upfu zvinoita here izvozvozvo havana kana basa nazvo taskforce ndiyoyo yakatetwazve ndoyakudya futi anditi vachibhadharisa vanhu vachinyoresa vanhu maadresi imi nditi hurumende masiko ndochokwadi
kuneta imbobatai makadaro
ipapo ngavarove pasi titange patsva respons accountability nokuti there's even next everybody to the even children hatitamzwisiri kuti what's going on ngavangobva.
Okay, Senator.
Thank
you. Batai makadaro timboenda kuna Mkoma Mgwadi. Mr. Mgwadi, is it possible for President Mnangagwa to be incorruptible when his advisor is corrupt as per ZANU-PF youth?
Come again.
I'm saying, is it possible for Mr. Mnangagwa to be incorruptible when his advisor, according to ZANU-PF youth, is corrupt? Zvinoitika here kuti vaMnangagwa vave munhu akachena sezvo vechidiki vezanu vachiti chipangamazano chavo chiri kuita zveuori?
Zvazvinoreva ndezvekuti kutaura kwaita vakomana veyukiriki sezvandataura hakuna munhu anotendera uori kana kuti anofarira uori nochokutanga izvozvo yatii tirikuzana ipapo asi pechitu panova panozoisa musiyano ndepokuti inini I cannot measure whether they say the individual is corrupt or not because I'm not responsible for those statements vataura mashoko iwayo ndevamasuunga mirani wavo ende ndovane evidence yavainavo uye ndovanoziva matanha vachatora kuti evidence iyi iende pabandiko reanticorruption commission uye neprosecution nekose kose kwavataura kuti kana ari corrupt uchabatwa kuti ari corrupt because no one is above zvese zvizvekuti saka hatingazomanyi it is too early for us then to measure to say the president appointed a corrupt person when that person has not been convicted by a court of law or these cases have not been even been brought before the court of law. Saka dei kuti atiri vanhu vakangwara taichimirira processes idzodzi dzose dzekuti kana zvirizvo sekutaura kwaita vakomana nyaya idzidzoiswa kumatare vanotongwa vatongwa kana vanhu vachizomeza president nekujaja kuti vanga vachishanda nemunhu anga aine huori zvinochizoonekwa kana matare dzinosi achinge atura mutumi. Chandokuda kunyanya kusimudzira ndechekuti hazvibatsiri uye hazvina zvatinozvibatsira sevanhu vari kutambura nekuda kwezvirango zveupfumi sevanhu vari kutambura nekuda kwenhau dzemadzehuori idzodzi kuti titange kuzvipoliticisa kuti bato rakapindiro rine huori ratina vamborekeni vanga vari panapa vanga vatotanga kudisemba kuti haiwa mbc haina kana munhu wani ari kurapa mashoko akadaro akashata unless you still have the world kuti the membership of the mbc is perhaps himself and his children and his wife ndo vaangakwanisa kuti account for their actions. The rest mapoliticians anongofamba nemusango achizvimirira you don't even know kuti mpmbc ari kumasvingo ari kuitei kana kuti makandela aya ari kuitei he has no information yakaita seiyoyo saka chinhu chakashata chinofanira kuti vanhu vemuzimbabwe vaavoid kumhanya kupoliticisa kana kumhanya kuisa zvematongerwo enyika there could be a noble cause to fight corruption because everyone is a victim of corruption whenever it happens just like this sanction. But the problem inoitika ndekuti vanhu vanomhanyira kunozvipoliticisa voti bato rakadai ngariende bato rakadai nhau yekutongwa kwenyika inoi kuti ndiani mutungamiri wenyika haavhoterwi nekuda kweuori kana nekuda unovhoterwa nemavhoti akawanda opinda pachigaro chenyika otungamiri kana paine anenge achiti vane huori otiudza kanyaya dzake ndo dzakamirira mapurisa izvozvo ndo dzakamirira veprosecution ndo dzakamirira matare edzimhosva ndo dzakamirira yani corruption committee uyayi ni hayi zine zibuza mnayo nokuthi zinguwa sele tapesana nayo zinguwa o pangwari wa chi sekela zikana zwari mama zwiri saka nyai zizi 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 patele pa kutirese shaita kana zayi papa jitere kudai zongwa zoni kwa mkaa zishwa nga nao alikorati kani kata haa batu rakati kata watuwa nizi gawa hende kwa kati haaiwa kana kurukunzi kana mahindi zwa mnangapa awanga nziwa hende kata watuwa sisi karo nukuda kukutukuneli nganya kana mbiri kana nhatu zvinoita zvouyo handi zvona shandira anoita nyika izvozvo. Anyone who says that is simply showing that there is no understanding of state corruptness in modern day government. Kutotadza kuzvisisa handiko kunoenda nyaya ngatibatei nauyo uori vanhu vanoita uori ngavasunga asidei nekuti vane mututu wopi vanobva kuzanup f kana kuti vanobva kuNDC kana kunduu kana kunda ngavangobatwa vachiita matirongo hazvinei nokuti vakapfeka nhumbi dzakaita sei ngavangobatwa izvotanga kuvapa mapolitical kuti aiwa ndeve zano kaakadai hazvina zvazvinoshanda batiyei dambudziko sezvariri zvakangofanana nekuindosakamutora tinetaranini hauye zvirango zvokunyuza kazi zvinova zviri kukonzeresa kuti zvirango izvi nouori izvi zviri kukonzeresa kuti vanhu vatambure vanhu vashaye mabasa kana aite mushomo saka isiri kuti patai zvinhu izvi muzvitarise sematambudziko ari kukonzerewa munyika rokutaka kuti kana aite mushoma vanhu vaite nhamo vanhu vashaye chokudya vanhu vashaye mari inoshanda vanhu vashaye mafuta uori hwohu dei mafuta angatiuya muno munyika munomu zvakanaka pasina zvirango zvoupfumi handifungi kuti pane munhu waizotengesa jerikeni remafuta dei mano zvirango zvoupfumi zvisipo handifungi kuti kune munhu waizoti bhodhoro remafuta okubikisa ndini ndogarinaro saka ndoritengesa mari inodhura bati zvose izvi tiri kutangana nazvo nekuda kwokuti pane adipeji pane mamonopolis nekuti zvinhu zvishoma nyika haina kapasiti yekuita production saka nokuda vanhu vaakutora mukana asi hatisi kuvadifenda kana kuvaregerera vari kutora mukana iyoyo mishoma iripo kuti vaomesere zvivamwe hatisi kuenda vose ngavaende kutirongo naavo vanodeudzerawo zvirango zvoupfumi kuti tisanga nemaproblems akadai ngavaendeswe kutirongo vanhu ngavasa kukonzeresa maproblems munyika hazvinonge kuti vanobvadidiipi kana patorisi.
Thank you. The Senator Timvios uyakhuluma lapha umugwadi njalo abezanu bathi lani kumele libambane labo kumkhankaso wokulwisana lenkohlakalo kodwa lina lithi ngeke lingene kulo mzabalazo. Kungani nxa lisithi inkohlakalo ibulala ilizwe kungani lingafuni ukubambana labo abezanu PF kule mizamo?
Kutwani ufuna ukukutshela iqiniso nganti mina ngithi ngathi ngimzwile khuluma lapha nganti uthi yena kulama-sanctions kulani lani nganti mina lapha ngisezisabane kutwani endase ngibhoda ngibona ama-companies ama-Chinese abathatha yona abalimayo lokhu zi-crom abayezi-crom abayenza igold the manufacturing of this thing. Zimbabwe is a rich country, at one. We are rich. We got over 60 minerals. And that are very critical. The Chinese people are in the bush there. They have manufacturing coal. They are manufacturing gold. They are everywhere in the bush. Savannah companies are there. Where is that money going to? Before we talk of sanctions, let's talk about our minerals. Where are they going to? And who paid that deal whereby the Chinese can just take our money and go with it? Who made that deal? Where is that money going to? Why are we poor today? It's because of the government of the day. They make bad deals and everything that is done. We are also talking about the Anti-Corruption Commission. To me, I'm going to rename it. It's the Anti-Loyal Commission. If you are not loyal, it's not about corruption per se. Because if it's about corruption, they have of the government at the moment, not only Nigeria as I speak. Half, it's not three quarters, it's not all. That is the truth. Let's tell each other the truth. Where is the money going? Where is the diamond money going to? Here the people are suffering. Where is the platinum money going to? Here so many people are suffering. Where is the coal money going to? We are suffering. Okay? We are so clever and dicey to talk about sanctions, and we don't want to talk about the things that we are facing in this country. Okay, is there an account? I want to understand. I asked this person in Parliament. She said, I want to know, that for 2017, how much the Chinese companies contributed to the street cash. And you know what? The question ended up falling away. No one really never came to answer that question. I am not even blaming the Chinese government, but I'm blaming our own people. Because of corruption, somebody given maybe $10,000 and they give away all our minerals. They give these companies to do whatever they want. I am in the seven. You must see the holes. Our cows are falling in there. Our goat, everything in there. And they don't even fix the road. Guess what? They don't even buy anything. They do not support our business people. They even come with doors. They come with bricks. They come with nails. They come with everything. Mm. They don't buy anything from Zimbabwe. We will let those dead deals. It's the government. Face it, ladies and gentlemen. Face it. Who made that? At least when you are making a deal and you want your people to at least benefit, according to the constitution of Zimbabwe, we are meant to have implemented the devolution. And what it says is that Has benefited. And what of the city? The workers like crap, they cool them, they underpay them. So what are we getting from them? Why not, if you are making good deals and you want your country to develop, why not tell these people that are taking our minerals, say, please build a school, please build a road, please build something for that community to benefit. But alas, not zero, nothing. So who made that big deal? Before we cry sanctions, before we cry this, why don't we look at the elephant in the room?
Siyabonga, Senator.
That are not people friendly.
Siyabonga.
We are tired of suffering. Make good deals. You don't blame anyone. And then when somebody is corrupt, guess what? In China, they hang them.
Siyabonga, Senator. Siyabonga. Siyabonga Senator Bamba njalo ke sibale imbiko yabalaleli la the thing about diamonds and gold that she's talking about vana tsenengamo vambochema one nyaya iyo yanzi izvicherwa zvedu zviri kubiwa vate abafana bezano amatshe aligugu afana le diamond kanye legolide kuyantshontshwa kula mankampani abathi ayakepa esuke khonapho sethatha zitshaya phansi yonke imali etholakalayo khonapho ayingeni kugovernment inkohlakalo ebikhulunywa izane nale
aiwa ichokwadi apo tanga tiri kunzwa Senator Timvyosi vachichema-chema vachiti ivo nyaya imwe iri kunyanyonetsa ndeyekuti zviro madhiri akaitwa nehurumende nyanya nemachinese haana kumira zvakanaka vari kuti ivo kunzvimbo yavari kuzvishavane vari kutosangana nedzimwe nzvimbo kwakatyerwa hatingazivi kuti migodhi here kana kuti chii muri kuwira mombe nezvimwewo nenyaya yemadhiri ari kuitwa uyezve vari kuti ivo vekuchina vakauya vari kuita mabhizinesi imomo havagadzire marodha havaite nezvakawanda asi ndiri kunzwa ntunga achiti ivo vakomana vezano PF vechidiki vataurawo nenyaya iyoyo yezvicherwa kuti zviri kubiwa munyika asi regai tiende kuna kola hallo kola hallo ehe asi tombodzimai redhiyo yenyu iko ya taura itinzwi tukutaura nani uyezve
mutari na frendi dikwanda ndimura senjeri munotrost
taura itinzwi
panyaya dzekubiwa kwemari dzine vanhu mukati vanoshanda muhurumende ndiri kuchirechedza kuti pazvaitika last year pana Ignatius Chitombo yakazopedzisira iyo vakazombosunga vakaisei yangozi zvizivo zvaibve yakadaro and ivekuti ivo ivo tii yevanhu vatatu vasunga iyoyi ichangopera seyangoti zvizvi
Aiwa mashoko makukutu tinokutenda ichaizvo.
Tinotenda.
Tikaitende kuna vatafadzwa.
Anzi tine mwe mutereri zvakare. Utwasilo siziva ecinweni. Kunjani siziva?
Yapila baba.
Ye, akusipi umbono wako.
Umbono wangu kuna nangu baba. Ivane liti hulumende saliki na usimiti. Achi uzani pia.
Usimiti wae ngono kule zanu.
Nishama kindi hoga nye mpupu. Waki nye 100 days Zimbabwe ya kisika. Ugu laiki kutuka chukuruzi ule Zimbabwe. Ube na mpani.
Kotu ngatu usimiti wae ngono kule zanu ini sizibu.
Kakuru nabu tingene Britain.
Ya, Smith wae muvi, wae bulala futu kwa julizani, ngai bulala.
China, ito sasi, tuta samu zendelika, ikula na mta masi metu nga makoronga.
Hanzi nye mtereri zanu, hanzi Smith akanga... Ashtonga zvirinani kune zanu PF ameno. Ndakandipokana naye apo ameno.
Regatidzwa kuda vamugwadi. Vamugwadi. Manzwa zvataurwa naSenator Timvius uye zvine mutereri ari kubva uyu kutaura.
That was just rubbish what she was talking about. That's what I'm not so much worried about her performance in that benefit because I think she's just hyperbole and much ado about nothing. You can't, your assertion that we cannot talk about sanctions because we have corruption is completely, it's stupid and serious because you can't go
I want to talk about this.
The most important thing that we must be able to understand is that she must be sober up in a dietrich. You can't say we cannot talk about sanctions because there is corruption. Okay? That is, and I must reiterate, that is completely hypothetical and high sounding nothing anyway. Because I have said we have twin problems in this country. The MVC will not talk about sanctions because they were complicit in their invitation. They cannot talk about sanctions because they have been going globe-trotting around the world campaigning for those sanctions to be maintained. They have incapacitated those institutions which you are talking about, the Anti-Corruption Commission, the Zimbabwe Republic Police, the justice system. All these institutions have been incapacitated to fight corruption effectively as much as they should do because they do not have adequate facilities and resources in order to carry out this fight across the length and breadth of the country. They cannot talk about it. Now she is singing songs to praise Western investors and trying to attack the Chinese. Did anyone stop Americans from investing in Zimbabwe? No. Did anyone stop the British from investing in Zimbabwe? No. Did anyone stop the Scandinavians from investing in Zimbabwe? No. But they have rather chosen to invest in a stupid political outfit called the MPC, which they are pampering with money to destabilize this country. And then she starts crying foul about the Chinese investing in Zimbabwe. What is the problem with that?
Okay, Mr. Amgwadi.
She must drop the agenda.
Time is not on our side.
Corruption does win a political outfit. I must make this record. Corruption does not win.
Thank you, Mr. Mgwadi. Our time is really running out, unfortunately.
And we must say that, we must reiterate that we don't allow insults on this platform. Mr. Mgwadi, kept on saying stupid, blah, blah. We discourage such a kind of language here on Studio 7.
Yes, Ntunga, and people are still asking about the breaking news from Malawi. If you can just, I'm not sure where you were reading it from, but...
It's everywhere, BBC, VOA, everywhere. Umtetho ndaba we Malawi uthe uMongameli Mutharika akakhethwanga ngemfanelo ngakho. I-result, impumela yokhetho lukaMongameli. Isifakwe eceleni sokuzaqhutshwa ukhetho olutsha. That's the breaking news from Malawi.
Vese vanga vari kubvunza zvekuMalawi zvaitika zvanga zviri zvekuti sarudzo dzakuitwa patsva asi nyaya yedu yatanga tiinayo huru nhasi yanga iri yehuori. uri munyika saka tanga tiri kuti isusu tichitaura zvanga zviri kutaurwa nevezano PF ininzi ni Mavro Chinhlanganya huye ndiri muno muWashington ntunga
neni ntunga milinkomo sisiti hasipeni njalo kuhlelo olufanayo lakwezinye inhlelo zethu kusasa. We'll be right back.